Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 4/2020. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPoland vanoti havasi kufara nekubuditswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuwandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi-Ziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica vochikira kubatwa mambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri kuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba, kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari, asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga, hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munoziziva kuti hwaro hwenyika mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonya yapo, ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndo dzinosumudza, ndo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo, ndo kwatikwezva kuti takokwa. Tanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazviona zvakakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiende ini. Ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza, nokuti wanga uri mutsindo wendizi. Ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi, zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauriro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa navanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe uri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi, kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe iko kugadziriswa ikoko kuti 2018 chichakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa? Shanduko inofanira kutsvetwa, mareforms anofanira kuitwa munyika, ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanana nazvo pamaitiro zvinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu, pakuvandudza matungamiri hwedu, pakuvandudza magariro edu.
Sebato reMDC, zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mapuwa mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare?
Mashoko makuru ndechekutanga, tirikudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha. Ndochinhu chokutanga kuti ticha anzi munhu, ticha iye profesheni inechiremerera. Unana Germany uko profesheni inesimba yakadzama zvikuru yaticha. Ticha ndiye anobudisa zvose, pasina ticha hapana gwara. Ichipiri, kuda kuti ticha apuwe mari nemari neudzamu tengo chaiwo chaiwo yatinoti hard currency USA, yaripinde muhomwe wematicha akwanise kutengawo mota, akwanise kuvaka dzimba, akwanise kuvaka misha, akwanise kuendesa vana kuchikoro.
Orai, taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei?
Hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira, tirikuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti National Teachers Day or National Education Day, tichiremekedza basa guru rematicha.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari panhare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanotivo vakakokawo hurumende kuCongress yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Asi hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira paWhatsApp yavo. Asi pavakambotaura neStudio 7 vakati vanga vari pazororo. Tabvunza Dr. Joe nezvemusangano wavo.
KuCongress kuri kufamba zvakanaka. Takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muZimbabwe. Asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa, nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zvaakudhura, iyo yavo ichiramba iri shoma, iri ku800. Uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari, vari kungoti vanoda mari yavo.
Nyuyi makokawo here vamwe vatungamiri vemamapato?
Hongu takakoka zvikuru semapolitical parties maviri makuru, ZANU-PF neMDC. Tikatova reminder zvekare kuZANU-PF tichireminder navaMangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo. Asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya, kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya. Vachamisa vauyawo. Tafara kuti vauya, asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo. Trade unionism iishu yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga, uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri.
Saka paCongress apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here wePTUZ, zvinofamba sei?
Hongu, panosarudzwa utungamiri hutsva. Vanhu vakadamwa kuti vaise manominations, saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope. Vokondesa all the positions panasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei.
Zvinoitwa riini izvi?
Zvinoita nhasi.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare muHarare. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari muPoland padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro reGovernment Gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo. Kunyange hazvo muzvinafundo Lovemore Maduku vakamboudza Studio 7 kuti kuburikidza nePoland vaizokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023. Izvi zvinenge zvisina kubudirira. Hurumende inoti iri kuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMadhuku.
varikuita zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo mutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu uye haufanira kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagazeta constitutional amendment isu takatomutaura tiri kupolad pati nezano pf nemamwe mapato kuti ngavambomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari kuna mupolad vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezano pf vari kuti uku nerwekuseri president unenge achiti no ndiri kushanda nepolad zvakanaka uku kugovernment vachingori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi saka tiri kushora sterek tisaramba tichizvipikisa izvozvo
saka nekudaro vamadhuku mukati Pollard ichine basa rairi kuita here nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi asi ndo zvimwe chete zvavaita
Pollard inoramba ine basa rakakura munhu anopa mazano haangodzidzashanda nekuti mazano ake ese ari kutevza munhu anopa mazano anoramba achipa mazano anozosvika paya pekuti kana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira asaungati ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotoramwa woti aiwa ndokusei wakaita bato redu nemamwe mapato ari mupolad nyika ineyi yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure ichiita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu saka hazvitishamisi kuti zano pf pakutanga-tanga patadai patavapa mazano vanomaramba ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti Pollard vakanyatsotaurwa haisati yatopera nekuti izvizvizvi pamutemo anyaziwa 90 days rekuti zvaitwa mugazeti zvitaurwe nevanhu saka tinenge taakutaura futi mangi tiri Pollard takangomira patakatamira kuti aiwa mapendenzi yatisimada
nhengo yePollard vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi
maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vePollard maziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna Clark kuparticipata mapublic hearing vachitipa pfungwa dzavo saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitike nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvataakuita varimo mupollard hongu asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kupollard kuti taite tikadaro zvaakuita asif Pollard yaakabazi kehurumende ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzave polisi vati kuti isusu sehurumende tomhanya toenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kupollard tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga
asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Pollard
shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose asi vakapiwa mandeti nevanhu tisu tine 2/3 muparamendi nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuzano pf muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera zano pf izwi reruzhinji rikavhotera purezidendi purezidendi ndobva vavamba kabhineti yavo inova executive basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziriswa mutemo ndepapi saka ndati vePollard havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera saka tichikurukura navo uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo
gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare nyaya yekunetsana pakati peamerica neiran mushure mekurayiwa kwageneral Qasem Soleimani nemauto eamerica yavi kupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vachikire kuti vanogona kuzotsokodzerwa seuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Suleiman vaitungamira mauto Quds Force anoshanda neIslamic Revolutionary Guard Corps. General Suleiman ndivo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Suleiman akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Suleiman akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kuyatingati World War Three. Tichidawo I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei, vachigadzirira kuiswa futi maelections kuparisita maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere, nekuti vanotungamira Iran vate vaya havasi kumira vachada kurivhenja kwakaita general wavo, ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wemamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana rwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kunetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict, ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atingati ndo epicenter yeinsurgence or yatonzi violent extremism pachirungu, munoona kuti vanhu vari imomo kune maproxy actors anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka makakatano ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica, nekuti kwagara kune vanhu vano vatinoti materrorist groups kana maviolent extremist groups vanaiyo Shabab. Mukatarisa totiswa hili called Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique, kuri kuputika-putika nenyaya iyoyo yekuti kune vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaite yatoti violent extremism. Kwezve mukazotarisa even kwana North East Nigeria, ziriko munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masevera interventions even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMaxo Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino, uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tine kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika. Amai vangu kuUK kuLuton, saka pandaiita zvende dzangu ndisinovaona ndipo pandaiona zvimwe zvinhu zvisingaitwe kuno kuAfrica. ndobva ndaedza kuti nditore makopiyazi wayo ndichaunza kuno. Ndakaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri a bit kumashure, ndakabva ndaedza kuunza maconcepts achona kunoko. Pandakatanga it was purely trial and error, asi zvakazoratidza kuti ndozvakazoraramisa mhuri yangu nazvino ndichiri kurarama nazvo chemafoto ndozvakatanga. Chemuchato zvakazozvarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures.
Titsanangurewo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii?
Yekutanga ndiyo inonzi Tumblr Photos, yakatanga muna 2009. Ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba ndichiita mafamily portraits ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha. Yese kuti kanonzi munhu akashaya zviya zviya panogonoshayikwa kana mufananidzo chaiwo unozviita papo. Ndozvinhu zvandakatanga nazvo and then zvakaratanga kungokura ukaitira munhu one waitira mumwe mumwari seya mumwe. Saka kukura kwazvo hakusi kuti ndaiita maadres pamaredio kana paiva, zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe oudza mumwe. Mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozoriseyawo kumakambani kwavo brand ratio richibva razokura. Ndokutanga kwakaita Timeless paSwanpit Garden nekuti ndaitora mapictures mumaevents afanana semuchato nemaevents emakambani iwatinoti macorporate events. Ndaienda kumawedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa maevents akawanda. Saka takanga tatenga nzvimbo yakati kure kushawasha hiyo nemurume wangu. Ndopa takabva tazofunga kuti dai ndaita awedding venue panzvimbo yatanga tatenga.
Zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri?
Zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu hasi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva unogona kuti wabuda mumba makusensei na6 uri kunotora mapicha kana kufunction unotanga na 7. Yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 kuti wakusvika kumba pakati pehusiku. But iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndite zvinhu ndiri ndega.
Vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi?
Ndine mobile number inoti +263 782 727 071. Tine mawebsite edu mairi timelessphotos inoti www.timelessphotography.co.zw. Tine Swanpit inoti www.swanpitgardens.co.zw.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yeTimeless Photography neSwan Creek Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze, zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kana kuti Southern Africa. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedrought. Muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMawire.
makadini wakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu zvikuru. Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku?
Pada ndiko kushanduka kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakati omei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigona kunge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazivira atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Chiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumamisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa mumadhamu iri kuenda ichipwa. Uyezve kana matsime chaiwo nezvibhorani munzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko, tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uri kuwacho mushoma mukatarisa purize yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushayika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu, hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vamawire yekuti mugore rinora 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze, kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutooma shanduko inenge iri yekutoti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayiro emvura yedu yemuno muZimbabwe. Tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyonetsa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December zobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinoizvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika, aya anonzi mashort season varieties pachirungu, ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano musi wachaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabore vamawiri vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi aya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya paya mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti gore mvura inowanika pasi ringe rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekuti wose vanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro ayaya anonzi mawetlands. Tiri kuenda tichitedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura ikoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vamawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maitei henyu vakandii?
Manga makateerera Kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabas Mawire muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndiwo yaita shanje vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthathi watinawo nakuthathi uchi yeu tungamiri watinawo nehurongwa dzozwe zvakurwa.
Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi, mbona ngani kuyekuyikuthi esiziwubhenga ngesikhethi nxakhuma sakhangale siNdebele mana bebeyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini mbuzo qakathekileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithexaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo
nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo owenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu munguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika watinete akunoparura izo mutapitapi watinawo nhapitapi uchi yeutungamiri watinawo neurongwa ndo zvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuthi esiziwubhenga ngesikhethi nxakhuma sakhangale siNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini mbuzo qakathekileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura okunjalo ke umangameli uthi njani banani bevika lapha nusweni impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama lama proteins iyadingakala emizweni womuntu abantu angebeveve ama vegetarians bonke and okunye is cultural abantu besingonini bazwa ngokuthi njengoba kufika inkomo badla inyama yabo bakholisa umthimba kudliwa inyama so okunye vele nje ke so yi-assault or insult to ama-cultural values abanye abantu nxa ukhuluma njalo ngenxa kadokotela so mna ngibona ngani nje bekulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo okuthi into ziyadura abantu abasebayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi
manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nanzelelani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhe bathi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzela bavotele uphiwa izipuni ngamathochi emakhaya baholiswa kantu azi bevota besithi nelaiphathe nje iyanika amathochi lezipuni lerayisi ithukeji yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshoni kuvotela wani abantu abakwazi abakakuzwisi khona lokho so bavotela umuntu ofika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
lo ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele iWorld War yesithathu. Elemelika lathumela indizamchina ezingelabachayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kande ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa kulisehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hhayi kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini yeye khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe ngezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hhayi bathi akukusesekathani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona?
Hayi uTrump yindoda efuna ukuqatha ngomuntu nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengobusitsho leqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi landani. Hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esilungisilungu-threat ube sethusela impilo zabantu bemelika. Abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonaku okwenzakala le e-Asia bona ngathi isibile loko lakho angaba lakho kangithi ukuthi ngabekungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbekalungayo ngibulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa ingqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namhlanje kumali yondaba. Kaba sakhuluma ngamacala la awetheswa inkundla yeparlamente yemelika ye kwenzakala ukuthi ufuna ukulalisa abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engenanda lokhu okukhona ekhaya egumini lakhe.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba bafowenu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanyelwe okunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho siyakukhalela khonoku ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasinzinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi laloba umnyaka odlulileyo bumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabele khona ukuthi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili benifisa lokuthi ngama-non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabambi amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo uthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube lenguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda lo azama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanyakeni idale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekujiye iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakwisimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sengitshedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siya lamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibuke kuhle. Impilo yabesifazana ibilukhuni kakhulu sithi imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ekhuluma iqiniso. Bekudoniswa ngefarisi ngesintu. Kwenzakalani ngemva kokufa kukathangi lhayi? Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe lesikhundla. Bacina bona amadoda wode mangalelana ngebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje kungavele kube lolutho ye uThokozani, kungaba lolutho ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhuza inhlanganiso eyabunjwayo
ipolad,
ibizo lakhe yilo eliphumayo, kodwa isiye yedwa wajoyina leyo polad. Njalo kayisiye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana. Ngoba kunje khonapha yena uChamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uthangirayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho. Wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akula muntu wakho wathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuphola dimaye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli ingoma yangona ngayiphinde. Uma WhatsApp group khona iziuThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akula permanent friend, akula permanent enemy. Kati yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakupolat. Kodwa lina libona ingani inhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Ye hayi, abachothozwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi kuthi yabe kudenge. Into yonke kodwa iyazanywa kubonakala ukuthi kwehlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhalela ukuthi kati yena uyalelani ukuhlala nabantu. Nangukeleni umnankagwa sevumile khona lokho. Sokuvuvi njalo. Abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njengoba ngisitho mnanzabe lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwe. Yini ipolati ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu nami ngizibonile ngizizele ukuthi sinxaye sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule ngathi siyibonile ukuthi yehlule. Otherwise engxenye kuzaba ngcono. Labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso. Kuyele nzima ispecial njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo. Nxa uyifisa esitolo iyabe kubizela enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ikijoge lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Amagethi kangikhuluma intombi, imbizi yaxhakha ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagesi sehambile, akula magesi. Amagesi abuya ngo-12. Lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke, uphekele abantwana. Ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yatheuke enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa. Babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo. Futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akula manzi. Kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leselibangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile yeke kutshelelayo ukuthi ulambi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu
yena owazakala ngokuthi uGonyeti ungumgcini sihlalo webandla le MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela ye ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise Washington DC.
Siyabonga uSithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhisi.
Isandikuse
number 9 silen ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda.
Goes up must come down, what goes up must come down, the higher you go the harder you fall, the higher you go the harder you fall, what goes up must
number 8 sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela
kuyazenzela
yokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
safasashi abasale chinja kuyazenzela kithina abantu abasha kuyazenzela safasashi abasale chinja
Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I Charge Office yini? Yiti kusa Charge Office yini? Ah, akula problem, befuna ukubuza ukuthi lingaba le charge efone lomlo omncane yini? Kathe charge office le charge yani. Oh, ah, sorry my sister, I think you are charge on my phone. Okay. Okay, fine. Charge. Kathe charge office le charge yani. Captain Charge Office Lee Chachari. Captain Charge Office Lee Chachari. Captain Charge Office Lee Chachari. Okay.
Ku number 5 silengoma
2019
eye Asaf ingoma ethi vibe is correct
twanu yazukuthi get galaga galaga tina sketches and is galaga galaga try nigga that's a gospel bus I'm a fan in the area I'm gonna put your hands up when we come around from the city of kings and the queens and the thing that could bring me down look mommy you better love me now can't fight the glow, they just got to know the vibe is correct,
the vibe is correct,
the vibe is correct,
the vibe is correct,
the vibe is correct.
Number 4 says ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi
show mfuno change lifestyle yami konje mutero kuba fani ole blanca ye agi lifestyle yami tifuna utheri omuvi ukuthi wonke amajida kawamfuni politist ngathi amapriesta wakhuli omuvi ngathi ufake imaskara if ukhanyele ebe ngathi ngumfana onomjupha ngathi yena ngomampara uhamba rivers ngathi ushaye wonke para ngathi my smile uyabekhala ufuna utheri ngathi wakeli party utheri ngathi ugeli box cut Uthero wami yedwa ungcola angathi ubegejwa ufuna mina uthiri ufani
iJembe Mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi Jelimana silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile umango mota ngithola ngofana nawe
I've been searching all around the world where are you where are you
ukuphi wena sanda sa
Number 1 asilengoma Kamsiz K ethi Icherry Yami ke ihlombe Msisi K
the one I'm with, all these ideals do not exist, super thick, black beauty, how can I resist, sophisticated, educated, big girl, she's a masterpiece, take a look at her, coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had, Keisha Cole, ever said, always real, never fake, wife in material, she's the type you bring home, mama's gonna smile when I make the best intro, every chick's jealous, she's the one they wanna meet, every chick's jealous, 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 every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Icherry yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gander sidibaneni njalo ngomvulo yeah.